very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February 5th, 2015. Welcome to the Women's Roundtable. Ngati Kurukurei Madzimai. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are discussing cancer in women.
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Thursday. But Thursday for you ladies is your day. It goes Monday to Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Meet us here on the Women's Roundtable.
We are also on the web, on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobago www.voashona.com. Loba Anjalo ku www.voandebele.com.
The most common cancer in Zimbabwe is cervical cancer, which is the largely result of HPV infection. It is followed by breast cancer. Then in terms of its contribution to black women, it contributes around 34% of all the cancer burden among black women in Zimbabwe. And we encourage women to go for screening for cervical cancer, even if they don't show the signs and symptoms. For example, there is the VIAC. All women are encouraged to go for screening. And I think the VIAC centers have been decentralized even to provincial level, so women can take advantage of the availability of the VIAC services and get screened early. If also they are found with the cervical lesions, they can also be treated with the cryotherapy right at the center.
You're talking about the VIAC. Where is it available right now? Where can women go?
There are a lot of centers that are offering. For example, the New Start centers, which used to test for HIV only, they are also testing for HIV, and they are also offering VIAC services, and they are also offering cryotherapy services. Then some of the provincial hospitals are also doing the same. So I think women should consult their nearest clinic so that they will be referred to the nearest center that offer VIAC services.
Are these services for free in Zimbabwe?
Most of the VIAC services are for free. For example, the PSI is offering it for free. So even some of the centers at the provincial hospital, they are also offering the service for free. In Harare, there are some centers which offer it for a cost, but I understand that those who do not afford that cost should go to centers that offer for free. For example, in Harare, all city of Harare clinics are offering the service for free. Gomarara romoromo nchibereko. Ndo gomarara ratingati rakatowandei kumadzimai. Ne gomarara remazamu.
Mudzimai angazive sei kuti ane gomarara irori rechibereko, uyezve zvii zviri kuitwa nesangano renyu mukuedza kukurudzira madzimai kuti awanikwe achienda kunoongororwa pachiri nenguva?
Tinokurudzira vanhu kuti even vasina kana zviratidzo zvegomarara iri, mudzimai wose akamboita zvepabonde kana kuti achiri kuita zvepabonde anofanira kundoongororwa gomarara remuromo wechibereko. Zvinoitirwa kuti kana riripo rinobatwa nokukasika, uye kana rabatwa nokukasika harizonetse kurapa. Saka tinongokurudzira munhu kuti kunyange asinganzwe panorwadza, ngaende kunondoongororwa, oongororwa kuonekwa kuti hangavi here nemukana wokuti pamwe mamiriro akaita pamuromo wechibereko pake, zvimwe kuda zvekufamba kwenguva angangozopedzisira ava negomarara romuromo wechibereko. Zvimwe zvezviratidzo zvingatarisirwa pagomarara romuromo wechibereko kunogona kunge kuri kubuda mvura panhengo yamai inogona kunge ichinhuhwa, umwe anogona kubuda ropa kunyange isiri nguva yake yokuteera. Zvinogona kunge zvichikonzerwawo nezvimwewo zvirwere zvakawanda wanda, asi tinokurudzira kuti kana zvichinge zvaitika, mudzimai anofanira kumhanya pakiriniki iri pedyo naye kuti zviongororwe, kuti zvionekwe kuti haringavi gomarara romuromo wechibereko here.
that there were wise words from the Cancer Association of Zimbabwe. We heard PJ there from Lavmo Makurirofa, who heads the information department at the Cancer Association of Zimbabwe. And as we mentioned earlier on, today we are looking at the high incidence of cancer amongst women. We, from studies that have been conducted so far, it is indicating that cervical cancer is one of the leading causes, causes of death amongst women in Zimbabwe from cancer. Mm-hmm. And we saw yesterday that the world commemorated World Cancer Day, and under the theme, Cancer Not Beyond Us. And the Cancer Association of Zimbabwe, like we said earlier on, says two of the top cancers affecting people in the country are cervical cancer in women and prostate cancer in men.
Mm-hmm. And the Cancer Association also encourages women to go for periodical mammograms, pap smears at health centers as early detection is encouraged. Is encouraged to avoid complications later.
And the figures coming out of the Cancer Association conducted in 2011, a survey shows that more than 53% of women were prone to cancer, while the figure for men was 47%. And the Cancer Association of Zimbabwe urges women, like what you said, PJ, earlier on, to go for screening early to avoid complications later on.
It also urges government and its partners, members of the public and other stakeholders alike, to step up like efforts towards promoting healthy life choices, early detection, you mentioned early detection, and universal treatment of cancer, and improving the quality of life for those diagnosed with cancer.
And as you know, PJ, cancer does not discriminate. And at this point in time, I would like to just acknowledge one of our own colleagues who we worked with, PJ, here, Caroline Gombakomba. We would like to pay tribute to her. She joined Studio 7 in 2003, and she was a distinguished journalist from Zimbabwe, having worked for the Zimbabwe Broadcasting Corporation. And PJ, you worked for her.
Yeah,
there.
I also worked with her at Zimbabwe Broadcasting Corporation as well. And when we launched Studio 3, she was here to launch Studio 3 as Studio 7 as well.
And before joining Studio 7 in 2003, when Carol came here in America, she was detected with breast cancer, and unfortunately she lost her breast cancer battle in 2008. And later on, we'll have the pleasure of speaking to her sister, Mrs. Nelly Kayo, to share with us some of what she went through when she, you know, heard about cancer, and that her own sister Caroline, who's also our friend and colleague, had gone through the same. So it does not discriminate. And on that same note, we'd also like to remember our former supervisor,
Chief of Staff,
Brendan Murphy, who also succumbed to cancer.
And we can also acknowledge the fact that we spoke to Pretty Kaba.
Yes.
When she was fighting.
Battling, yes.
Yeah, when she was battling with cancer. She went on to go to India, but she lost the battle all the same.
Yes, so it's been a bit of sad news coming out of some of the people that we've spoken to and who shared their experiences here with us, and which also begs now to say, what exactly is the government doing? And, you know, to help those that are afflicted with cancer. But before we go to our guests, we'll just introduce ourselves also. And you take it up in Ndebele.
Yeah. Kuhlelo lethu lamhlanje asihluzeni bomama sikhuluma ngemvukuzane. Ikakhulu imvukuzane ekhokhelayo ekubulaleni abesifazane abaningi eZimbabwe. Imvukuzane yomlomo wesibeletho ilandelwa imvukuzane yebele. Esithethe iningi lethu. Besikhuluma nje lomavela sikhathesi ukuthi silomunye wethu esaqalisa laye iStudio 7 uCaroline Gombakomba ngo-2003. Ngumunye wabasungula iStudio 7. Ngasebenza laye njalo kuZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC. Obe intatheli izindaba elohlonzi, intatheli izindaba ebedumile. Obe phila labantu kwakuhle. Walwisana layo imvukuzane yebele, kodwa ke silusiza ukubana wagcina ke eselahlekelwa ngumphefumulo ngomnyaka ka 2008 sithatha ke leli thuba lokuthi sinanze umsebenzi wakho omkhulu awenzayo esaphila kodwa ke kuhlelo lwethu lalamhlanje silethuba silethuba lokuthi sikhulume lo dadu wabo unkosikazi Nelikayo ukuthi asichazisele ukuthi uhambo lolu lokulwisana lemvukuzane lwabaphatha njani njengemuli sizobala njalo kuhlelo lwethu lalamhlanje ngilo nkosazana Princess Dube layeke olodadwa wabo owalwisana lemvukuzane kodwa bagcina vele bengaphumeleli bagcina bemluza ke usuku oluhle Dube sizakhuluma la ikuhlelo lwethu lalamhlanje ikho ke sikhuluma ngwala umkhuhlane osusabalele eZimbabwe osusedlula even iHIV ile AIDS
PJ sekutaura kwataita kuti nasi muchirongwa chedu chengati kurukurei madzimai tiri kutarisa dambudziko regomarara nyanya dambudziko regomarara remuromo wechibereko riri kunzanzi riri kuuraya madzimai akawanda asi sangano re Cancer Association of Zimbabwe riri kuti madzimai ngaaende kunoongororwa pachiri nenguva kuti vawanikwe ivo kuti vangabatsirwe sei nasiwo zvetiri kutora nguva iyo kuti tirangarire mumwe wedu PJ watakashanda naye Caroline Gomba Komba sezvo dambudziko iro regomarara chibata munhu wese wese Caroline akange achishanda nesu kubva muna 2003 achibva iye ku ZBC kwamaishanda mesi akauya pano pa Studio 7 takamuona Caroline kunyango zvakanga asiri kutaura kuti akange ari kurwara nei asi takaona achishushikana achienda kunoongororwa nezvimwe zvakadaro akazwanikwa iye achitisiya muna 2008 saka tiri kudongotora zuva ranhasi kuti timurangarire nemabasa akaita pano pa Studio 7 uye zvene ku Zimbabwe kune vavo vateereri vaimuona pa
ZBC
tichange zvetina asisi vake amai Nelikayo tichaedza kuti tivabate iko zvino nokuti vari kuti vari kumhanyira kumabasa kuti vangotisananguro kuti pari zvino zvakamira sei uye zve vakadziva sei neurwere rwakero kuti pane mumwe wake ari kunziwo kwaari kuteerera mumwe mudzimai angangodzidzawo kuti zvii zvaunofanira kunge uchitarisira uyezve kana uri kuchengeta mumwe ane gomarara unofanira kunge uchiita sei
ecingweni khathesi sesilabo ababili abazasiphathisa ke kuhlelo lwethu kulo nkosazana Princess Dube kuzoba njalo lo oncologist ingcwethi yethu yezemikhuhlane yemvukuzane uDr Bernadette Ndoro angikwazi ke ukuthi siqale ngobani siqale ngodokotela kumbe siqale ngoprincess
siqale ngedokotela Dr. Ndoro, welcome to the Women's Round Table.
Thank you very much.
Yes, thank you so much for giving us your time. We see yesterday the world over was commemorating World Cancer Day. You work with cancer patients. Tell us, what is the situation like there in Zimbabwe?
The situation is not very bright for the patients. And that is mainly because patients tend to come with their advanced disease, which is more difficult to deal with, to care for. And the outcomes are usually poor in patients with advanced disease. So that in itself is discouraging to families. And it sort of keeps people away from, you know, coming forth when they notice they might have cancer.
Asika, Dr. Ndoro, ndombo kubatsai ipapo nekuti vamwe vanoti ndinouya semudzimai ndonzwa kuti ndine chirwere ichochi chegomarara. Asi pane nzvimbo here dzekuti madzimai azowanikwa iwo achiwana rubatsiro nokuti takambotaura pano isi una muzvare Pretty Ncaba. Vachitoti ivo vaienda kunorapwa kuIndia. Sei pasiri kunyatsozikanwa kuti kana wawanikwa une gomarara iri unofanira kunge uchirapwa kupi? Inyaya yekuti hakuna mishini here kana kuti inyaya yekuti kurapwa uku kunotora mari yakawanda? Chii chiri kuitika panyaya iyoyo?
Chiri kuitika ndechekuti nzvimbo dzekurapirwa dziripo. Machiremba vanogona kubata kenza varipo. Asi dzimweni nguva varwere vanononoka kuuya and sekuziya kwenyu murwere ane kodzero yekusarudza kuti ndoda kunorapwa papi pacho. Saka dzimene nguva nemhaka yekuti zviri kure zvinoradzika kunge zvakanaka. Vanotanga vamhanyira kuIndia wozodzoka kuno kumusha. Asi vachisiya kuno kumusha marapirwo iwayo achava nonoitwa vari kuIndia ikoko. Dzimene nguva anenge achitori nani nekuti kana munhu ari kuno kumusha anenge ane tsigiro yehama dzake. Anenge ari munzvimbo yaajaira kugara ari.
Saka muri kukurudzira imi kuti madzimai aite sei?
Tinongokurudzira madzimai ese nekuti madzimai ese vane contact nemaclinics nemaservice providers maclinics kwavanoenda vachinotsvaga mapirisi avo ekurera mhuri, vachinotariswa BP dzavo nezvimwe zvirwere zvakangosiyana siyana. Mukana iwoyo wekuuya kwavo kunzvimbo dzeutano unofanira kushandiswa zvakare kuti upinze nyaya dzegomarara mukati, kuitira kuti mudzimai kana aenda kunoongororwa BP yake anogona kubva atariswa zvakare kuti angangodaro aine gomarara here, rezamu here, kana muromo wechibereko nezvimwe zvakadaro, achiwanawo fundiso yaanogona kutakura kuenda nayo kumba kuna ana baba nemhuri kuti vakurumidze vatsvaga kubatsirwa panyaya dzekenza.
Aiwa, tombomira zvedu takadaro, titore mumwe wevanyarikani vedu PJ.
Lapo udokotela ngingakakhulumi loMadube, udokotela lapo uDr Ndoro ubekhuluma ngokuthi lumkhuhlane uludubo ngempela eZimbabwe. Njalo uthe usumbuzile wena Mavelas ukuthi kanti kungani ukuthi abantu bephuma elizweni besiya kwelatshwa phandle kwelizwe, ikuthi akakula michina yini, akula mithi yini, akula ngcweti ezingodokotela yini? Yena wathi hayi, bakhona odokotela, ikhona layo imichina njalo, kodwa ke isigulane silakho ukukhetha ukuthi sifuna ukuya kwelatshwa eZimbabwe kumbe sifuna ukuya kwelatshwa eSouth Africa kumbe eIndia njengalokho kwenzakala kunkosazana Pretty Club. Ngibuye ke kuwe nkosazana Princess Dube, siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga ngamukela kuhlelo lika Studio 7.
Yeah. Wena ke sithe sikhuluma singekho emoyeni, ubunjela nje ukuthi udade wenu umna wakho nguye owalwisana lale imvukuzane wagcina sacina ke silahlekelwa nguye waya kwelatshwa laseSouth Africa. Ungasiqhathisela nje ngamafitshane ukuthi uhambo bani elaluhambayo ngaleso sikhathi ukuze licinise lisiya eSouth Africa.
Okay. Uhambo lwamna wami ezama ukulwisana lesi sifo aso hambo olude kuyukuthi yena waye eyakhe imvukuzane yayisenyaweni, kuthi kunjalo engumbalisi etshona emike, okokuthi saphuza ukunanzelela ukuthi singabe kuyimvukuzane, sasithi kutshona emike njalo kwakusithi ngempelaviki ngenxa yokuthi ababalisi imfanelo zabo zazingani azikwani, wayethwala isikhwama ehambe eSouth Africa, Botswana, esiyayoda ephinde ephenduke. So khonokuyana kwasenza sasiphala, sacabanga ukuthi hhayi kutshona ihamba up until so isikhathi sasesihambile. And then omunye umuntu wasesithi hhayi kathi ndizela ndingahambi empilo empilo hospital kune-wing eye-cancer khona ngale.
Yeah.
That is sifika khona ngabe lalaleli kwakungani kuse archive. I'm sorry to say. Indawo yangkhona mina ngangingathi ukuthi nana i-department yesihlelo lwezempilo because kwawo kulenye indawo yangani idiliziwe. And then abantu ababelapho abanye ukwakwanye tusayo babe sithi bona bavele dinga eplantry ebait bridge besithi they have been here for about a month bakuthiwe and then sasesikhuluma lo mzali wethu ongekhoyo lapha wasesithi nxa kunjalo because nxa ufika omunye umuntu abantu abadala besithi the whole of Matabeleland and impilo hospital and they've been queuing, staying with relatives from Pinga, from what. But yet, a lot is telling Zalu, I don't know, I said, I'm not going to get a line in Napa. Then we got my number, I'm at the hotel, I'm at.
That's
a South Africa. Yeah. Wazama, like, when I walk in jail, I get to see I'm at the hotel, I'm going to start to imagine, I want to listen to the scene. Now I'm why I'm by yet, or when I'm at South Africa. And then Ivamfaga got chemotherapy, something which was intravenous. They are supposed to have for 6 months injection and corn. But the injection was going for 12,000 rand in South Africa, excluding transport. And ngokunanzelela futhi ngeinjection ukudura kwayo kutsho ukuthi kwakufuna nje umuntu osendaweni yakhe nothi umuntu ozafikela ezihlobeni egidimela umsebenzi ekhuhluzeka ngamabhasi because even nanaba couldn't afford a plane at that point because 12,000 rand per month anjo wayesitsho ukuthi wayehamba ngamabhasi khona lokhu futhi ngangakwanisami ukuthi ngimi imphelekezele nganyabe ngisemsebenzini and endaweni lapho wawutholakala amadokotela wona lawa phezulu kukhanya kusendaweni ze-South Africa zonezo eziphezulu of which ngeyinye i-transport yayifuneka i-tax ngoba wayethi uma ezela ukuya kwelatshwa wayeziyazele kumbe hlanza some side effects ezazinjalo ehlanza eselizweni elingasilo lakhe kuzafuna ukuthi ayeqe futhi amabhoda liyakwazi lani ukuthi amabhoda akunjani emuntwini egulayo
So basically Miss Dube you're saying you had to resort to go to South Africa for treatment because you couldn't find any assistance at Mpilo Hospital.
Yes, because this intravenous and something over which is it's funny to see that it has been down for the past 3 years.
Maybe PJ, we can go to Dr. Andoro there. Dr. Andoro, you're hearing what one of our contributors, one of our guests, Princess Dube, is saying, that she had to resort with her family to take her father to South Africa to get chemo, her sister to South Africa to get chemotherapy. Are you finding such cases common in Zimbabwe?
Yes, people do go out of the country across borders seeking for medical care for cancer. I'm totally aware of that.
And she's saying that...
At Mpilo Hospital, for instance, the department is really under-equipped and... she was saying it was the equipment was down for the past 2 years or three.
The equipment that is down in Pilo is radiotherapy, and the machines have been bought. So what's left is for the engineers to assemble the machines.
Okay,
so
doctor, if I may
come in,
thank you so much. If I may come in there, we have a listener. She may have a question for you. Elaine Jombora in Zimbabwe. Makadi, Sisi Elaine.
Makadi.
Aiwa, tirinani. Nasi maita rombora kanaka tina Dr. Andoro pano. Munogo na kutawara shenyu, shiripa moyo penyu, mchirongo ataura enyu.
Soku wana kwangu se life talk. Dinona sokuti madzimai kune cancer, kana dzikava dzingaita cancer mbiri. Kune cancer natural, kwaita cancer inokonzerwa nomurizi, kana kuti yatinoti yokutsvaka nokupfeka mishonga yechivanhu. Tinokurudzirwa nana chiremba kuti musapfeka mishonga kunengo dzedu dzechidzimai kuprivate part kana kunoti service. But unonyatsoona kuti vanhu vanoda kushandisa mishonga yakaita saiyoyo, especially madzimai vanoda kutora varume vevanhu. They use those charms for entertaining our husbands or their boyfriends. Saka nyaya iyoyo inotonetsa kuti miri, especially kunyanya kuvanhu vechishona kana kuti vanhu vechiboy vechitaranga vanoda kunyanya kushandisa inonzi mishonga.
Ehe, mumbobata makadaro. Tidzokere kuna Dr. Ndoromanzwa. Dr. zviri kutaurwa namai Jombora vari kuti ivo madzimai vari kupfeka mishonga zvinokonzera here izvi chirwere icho chegomarara, uyezve mungakurudzirawo madzimai vanenge vari kuita zviri kutaurwa namai Nasisi Lane kuti vaite sei?
Zvingangokonzeresa asi pari zvino hapasati pava neumbowo kubuda muzvidzidzo zvekutsvagiridza zvinosimudza cancer mumiri. So hongu zvinogona kuitika asi umbowo hausati hwapo.
Munhukadzi anogona kuzvidzivirira here nekuzvibata zvakadini?
Hongu cancer yemuromo wechibereko ndeimwe yemacancers anogona kudzivirirwa. Tinoziva kuti inonyanya kubuda kumadzimai vaya vanotanga bonde vachiri vana vadiki. Tinoona inowanda kune madzimai vanotamba nepabonde nevarume vakawanda. Tinoona zvakare kuti inowanda kune madzimai vanenge vane utachiona weHIV. Saka HIV inogona kudzivirirwa. Musikana kuti atange bonde anogona kunonoka, kuzvinonotsa nezvikonzero zvakasiyana siyana, asi zvinoita kuti adziviririke pagomarara remuromo wechibereko. Saka hongu zvinogona kudziviririka.
Ko, panyaya dzezvekudya pane vamwe vanoti zvaunenge uchidya uyezve kuti miri yako yakasimba sei zvinogonazve kunge zvichizowanikwa zvichiita kuti uwane gomarara, pakamira sei ipapo?
Pane zvekudya hapana chatichawanikwa pagomarara remuromo wechibereko. Kusiya kwekuputa fodya kunogona kurikurudzira kana marisiki achona aripo nekare.
There's also the vaccination, the HPV vaccination, which is very popular in the United States. And I also heard that it has been introduced in Zimbabwe. How far has that project been going?
Yes, it's now at the pilot program level. And it has been rolled out in I think it's Bainbridge and Marondera. So in the coming 2 to 3 years, it's then going to spread to other parts of the country.
Do you think it's going to help in Zimbabwe?
I hope it's going to help because, you know, Zimbabwe, you know, we are number 5 in the world as far as, you know, prevalence of cervical cancer is concerned. So definitely it's going to help, but we won't see the effects in the coming few years because these girls still have to go.
Dr. Ndoro, we're going to have to cut you off a little bit, but stay on the line because we're migrating to the internet. But also our guests and our listeners who are holding on, please stay on the line. For those of you who would like to follow us, go to www.voazimbabwe.com where we'll be streaming online on this very interesting program on cancer in women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Mina Praxitis Jeremiah kodwa ke sivalelisa abalaleli bethu abaku radio sikhona ebulenjini ku www.voa.com.